Mangwanana kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechina kukadzi 15, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.
Richard Tsvangirai, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to Zimbabwe and observe the laws of Zimbabwe. So help me God.
Vanhu vanofanira kudzidza from the past. In 2008, handizvo zvavakaita tikahwina, vakaramba nokuita transfer power. Kana zvinhu zvavanoda vachimanikidza vanhu kuti vaite zvavanoda, handifungi kuti zvinoyamura nyika izvozvo.
Tara vatungamiriri. All the political parties. That is it. We have to change political culture and direction. We all have to sing one song. Tofa mba tese, taka umba chini. Muka oya mchiti ingrichi, ingrichi, ingrichi. Worowa na umo, woko nifuzana. Let's not confuse our own people.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC vaMorgan Richard Tsvangirai vanoshaya vari kune chimwe chipatara muSouth Africa. Kushaya kwavatsvangirai kwaziviswa nemumwe wevatevedzeri vavatsvangirai vaElias Mudzure. Utungamiri webato reMDCT huri kutarisirwawo kusangana mangwana nano kuti huronge mafambisiro aungaite zvinhu. Ukuwo gurukota rezvekuburitswa kwemashoko muhurumende yeZimbabwe vaSimon Kayamoyo vakazivisawo nezuro usiku kuti hurumende ichagarawo pasi nhasi mangwanani kuti ione matanho aingatore pakushaya kwavatsvangirai. Vatsvangirai vashaya vava nemakore 56 ekuberekwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weMDCT vaObert Gutu. Vagutu makadi.
Ndiripo Jonga, ndinoti namatambudziko kumhuri yeZimbabwe nokushayikirwa kwataita nemukuru wedu, an indefatigable fighter for democracy in Zimbabwe, an icon, a pillar of the peaceful and consistent fight for the establishment of a new peaceful and progressive Zimbabwe. Ndinohwa kupererwa nemashoko zvikuru, ndinohwa kubatwa mwoyo wangu, ndinohwa kurwadziwa. Tinoti tine urombo kumhuri yeZimbabwe yose nokushayikirwa kwakataitwa naSave.
Pane urongwa here wati wavepo vagutu wekuti mungazivisa kumhuri yeZimbabwe pamwe nevatsigiri venyu?
Ndingangoda kuti mhuri yeZimbabwe Jonga vazive kuti makusena ano tichange tichisangana kumba kwa President Tsvangirai muno muHarare kuHighlands. Utungamiri weMDC tiri kunosangana ukoko mangwanani iye manje manje. Ndopa tichaisa misoro yedu pamwe chete tichibvawo kubva kune mhuri yokwaTsvangirai kuti tione kuti zvirongwa zvakamira sei zvefuneral yemutungamiriri wedu. Saka ndikangoti pari zvino chiripo ndechekuti utungamiri huri kusangana chimbi chimbi tose nevamwe vanga vasiri muHarare. Ndakatofonerwa madeko vachiti vakutofamba vari muzhira kuti vauye tibatanidze musoro pamwe chete. Ndinofunga kuti kuda nokufamba kwenguva nhasi makuseni yaanawo tinezenge tichikwanisa kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti urongwa hwakamira sei.
Tinonzwawo kuti pane urongwa huri kuitwawo nehurumende. Tanzwa kunge vaSimon Kayamoyo vakazivisawo kuti hurumende ichasanganawo kuti vazevo nekushaya kwavatsvangirai. Pane zvamati manzwa here kubva kuhurumende?
Ndakangonzwawo mashoko iwavo ndichimaverengawo zvivhitivhiti nepamwewo madingidiro anobudiswa mashoko ehurumende. Sezvo munoziva kuti President Tsvangirai vanga varivo former Prime Minister of the Republic of Zimbabwe. Saka zvinenge zvichikodzerawo kuti segamba guru ratisiya hurumende ionewo zvaingaita kuti ibatsire. Asi pari zvino hangu handisati ndava ne ndikangotiwo madetails okuti tizive kuti hurumende ichabatsira nenzira dzipi. Asi zviri pachena kuti semunhu anga ari iye former Prime Minister weRepublic of Zimbabwe, hurumende inotenge ichisungirwa kuti ibatsire. Asi sezvo isu tisiri muhurumende, handidi kuti ndikasike ndimhanye nditaure kuti hurumende ichazoita izvi neizvi neizvi. Asi tinoziva kuti protocol yehurumende vachazenge vachibudisa mashoko avo, zvirongwa zvavo nenzira dzavo, machannels avo nguva zhinji vanobudisa through Ministry Information nezvimwe zvakadaro, kana kuti Office of the President and Cabinet. Saka ndinofunga kuti patichaita urongwa hwedu utungamiri MDC nhasi mangwanani, ndo patichazenge tichipiwa zvizhinji kuti kubva kuhurumende gadziriro yakamira sei. Tinoziva isu kuti mhuri yeZimbabwe ichada kuziva kuti ko zvichambofamba sei, vatsvangirai vachaikira kusouth Africa. Saka hongu hurumende ndinoona sekuti vachange vachizotiudzawo kuti vachaita maarrangements okuzotakura mutumbi wavo rini. Izvo ndofunga nokufamba kwenguva zvinenge zvichizoziviswa kumhuri yeZimbabwe.
Vana veZimbabwe vanenge vachida kuungana pamwe chete nevebato renyu, vane nzvimbo here yekuti muri kuti vanhu vaungane, kana kuti kune kuri kuunganwa here kwamungazivisa?
Pari zvino tingangoti veri zhinji, tingangotiwo makadhas edu vamwe vatoungana, ndichitaura kudai panepfenyuro pamhepo kudai, vamwe vatoungana vatoripo pamuzinda mukuru wedu webato muno muHarare paHarvest House muna Nelson Mandela. Vamwewo vazhinji vachanga vachiungana, tinoziva kuti vatsvangirai vanga vane official residence yavo muno muHarare Highlands panumber 43 Q Drive Highlands Harare. Saka ndiri kuona sekuti pari zvino ndo petikangoti ndo pachange pachiungana vanhu kumba kwavo kwavaigara.
Aiwa, tinotenda zvikuru vagutu nekuwana nguva yekutaura nesu.
Tinotendawo nemukana wamandipa kuti titaure nezvegamba redu vatsvangirai vatisiya.
Ndizvozvo. Vanga vari mutauriri webato reMDCT Vaobet Gutu vari parunhare muHarare neStudio 7. Tevera kushaya kwavatsvangirai nezuro kune chimwe chipatara chemusouth Africa, mutoro wedu wenhau Blessing Zulu akaunganidza nhoroondo yaari kutipa panotevera.
Vatsvangirai havaizikanwa nekufadza vatsigiri vavo nekuimba pane dzimwe nguva vakashaya kuchipatara chekusouth Africa. Mumwe mutevedzeri wavatsvangirai vaElias Mudzuri vati nyika yose yeZimbabwe yarasikirwa zvikuru nerufu urwo.
Vabatsvangirai vanga vari United, vanga vasingavengi munhu, vanga vachitaura nomunhu wese, even vemapato anopikisa, vanga vari munhu wanga achidiwa nevanhu vakawanda. Tinototi ndo munhu wanga achitonzi Ben Atonga Zimbabwe. Saka rudo rwavanhu mucharuona, vachachemwa ndosvika kuti wese unoziva kuti zvinhu zvakamira sei munyika muno, achachema vatsvangirai.
Mumwe mutevedzeri wavatsvangirai vaNelson Chamisa vatsidzawo kuti nyika yarasikirwa negamba.
Gamba munhu akanyorova ane rudo, anozvipira pazvinhu zvaanotenda, anoteererawo mazano evamwe, anodzidzisa.
Vatsvangirai vashaya panguva iyo mubato ravo muine makakatanwa ekuti ndiani akafanobata chigaro chemutungamiri webato iri pakati pavachamisa vamudzuri uye muzvare Tokozani Kupe. Vachinyora mukanonyorwa yeupenyu hwavatsvangirai inonzi Morgan Tsvangirai at the Deep End, vaimbo vamutauriri wavo mushakabvu William Bango vakati vatsvangirai vakaberekwa musi wa10 kurume 1952 kwagutu kumasvingo. Baba vavo vadzingirai Chibwe Tsvangirai vainge vari mugari wekumaruwa uye vachiveza. Amai vavo vainzi Lydia Tsvangirai. Vatsvangirai ndivo vainge vari dangwe pavana vapfumbamwe. Kunyange hazvo vanhu vakawanda vasingadi kutaura nezveurwere hwavo kana vaine chirwere chegomarara, Vatsvangirai vakaudza Studio 7 kuti vakabuda pachena nekuti vaida kuti mhuri yeZimbabwe inzwisise nezvechirwere chegomarara ichi. Vatsvangirai vakatanga nyaya dzekumirira vashandi kumugodhi weTrojan Nickel Mine, uko vakaenda kunoshanda pamichina kana kuti plant operator mushure mekumboshanda pafactory imwe vachiita basa rekutsvaira. Panguva yavo kuTrojan Mine, Vatsvangirai vakatanga kufarira kodzero dzevashandi vakazosarudzwa kuita mutedzeri wemutungamiri weZimbabwe Associated Mine Workers Union. Mushure memakore matatu vakabva vasarudzwa kuita munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU. Mumakore gumi akatevera, Vatsvangirai nevamwe vakaita samushakabvu Gibson Sibanda vakazoshanda zvakasimba kuti ZCTU iite mutsindo munyika yose ichipikisa zvimwe zvaiitwa nehurumende yevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, izvo vaiti zvaitsikirira kodzero dzevashandi. Vakazosiya chigaro chekuva munyori mukuru weZCTU muna 1999 vopinda munyaya dzezvematongerwo enyika. Vakabatanawo nemamwe masangano munyika kuti varwire kodzero dzevanhu, zvakapa kuti vazoguma vaomba bato rinopikisa reMovement for Democratic Change muna 1999 vachitsigirwa neZCTU nesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union nemamwe akawanda munyika. Vatsvangirai ndivo vanga vachitungamira bato reMDC kubva zvarakaombwa vakakwikwidza musarudzo dzemuna 2002, idzo vakati dzakabirirwa zvemhando yepamusorosoro nebato reZANU-PF. Vakamboitawo sachigaro wetask force yesangano reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA. Vatsvangirai vaigarawo vachisungwa nekupomerwa mhosva huru dzaigona kuti vatongerwe rufu kana kuti treason. Asi vairamba mhosva idzi vachiti vainge vachingozodzwa mafuta enguruve yavasina kudya. Vatsvangirai vakapindawo musarudzo dzakaita sedza 2002, asi vakagunun'una kuti sarudzo idzi dzainge dzabirirwa. Nyika dzakaita seAmerica neBritain dzakabva dzatemera vaMugabe nevamwe vavo zvirango. Musi wa11 kurume muna 2007, Vatsvangirai nevamwe vatungamiri vebato ravo vakaita savatendai Biti nasachigaro weNCA panguva iyi muzvinafundo Madhuku vakarohwa zvakaipisisa vari muusungwa apo vaienda kuurongwa hwekunamatira nyika kuHighfield. Muna 2008, Zimbabwe yakaita sarudzo dzakaonekwa sedzakachena nenyika dzakawanda, zvakapa kuti bato reMDC rikunde ZANU-PF musarudzo dzenhengo dzedare reparamende. Asi musarudzo yemutungamiri wenyika, Vatsvangirai vakanzi vainge vatadza kusvika mavhoti aidiwa nebumbiro remutemo, kunyange hazvo vainge vakunda vaMugabe. Nekudaro pakanzi paitwe sarudzo yepiri yemutungamiri wenyika kana kuti election runoff. Sarudzo yepiri iyi haina kuzoitwa nenyaya yemhirizhonga yakaona vatsigiri vakawanda vavatsvangirai vachirasikirwa neupenyu, zvakapa kuti vagume vabude mukukwikwidza musarudzo idzi.
2008 takamudya kahanditi munozi. Kana iye paari anozviziva kuti akadyiwa. Saka kurambwa kwaMugabe hakuna kutanga nhasi. Kwakatanga a long time ago. Now, the question is, how do we end Mugabe? Ndoda kutendai nokuungana kwamakaita Saturday yapera kwakataridza pasi rino rese kuti it was not just a military intervention, it was the people's support. Nokuti vamwe vanhu vafunga kuti kuda masoja apindira. Yes, tinoatenda nezvavakaita, but at the end of the day inyaya yokuti maall veterans, masoja nevana veZimbabwe made a loud claim kuti Mugabe must step down. Now, ndoda kupa shoko rimwe kuona noise iri kuitwa iyi. Ndeimwe avenue yokuti mugabe gaende, handiti. Impeachment isu MDC. Tino supporta impeachment. Because it is the only process inaita kuti civilian wise mugabe agwana ne bigger way to go. Tese tuda chinhu chimwe yete. So my call ZANU PF, MDC and everyone is that it's now time to put our heads together so that we build a Zimbabwe that we can all respect, that we can all admire. Never again should we have a process where the people have to take up arms against their own government. Because mukamboona madaro chete, Zora, the government and the people are in conflict. And we don't want a conflict. Ma soldier, ma purisa. Vane ma rules, are no player. Isusu wose vanhu vanenge varimo, ngatione a process in which we will play our part. That way we will be able to build a greater Zimbabwe. It is my wish to make sure that everyone is able to have a meal every day.
Zvichakadaro vakafanobata chigaro chegurukotare zvekubudiswa kwemashoko vari zvemutauriri wezanu PF vaSimon Kayamoyo vati nyika yarasikirwa zvikuru nerufu rwavatsvangirai. Vativo hurumende ichazogara pasi nhasi kuti ione kuti yobatsirana sei nemhuri yekwatsvangirai.
It's not something we are prepared for. And naturally, when such a thing happens, we have to decide when to meet. And I believe shortly.
Muimbi ane mukurumbira zvikuru munyika nekunze, Thomas Mapfumo, atiwo nyika yarasikirwa negamba.
Vakomana enyika, zvakaoma. Hai, kune vanhu vese Zimbabwe. Tinoiti it's a black day for them. Munhu uya ngari munhu wevanhu. Ndiye munhu akaita kuti vamugabe vataurike navo. Vanga vasingataurike navo. Tinozviziva. Tsvangirai akarwa hondo. Kuti kuve nemapata akawanda wanda nhasi titsvangirai. Vanhu vakazoona kuti mugabe inga anotaurika naye. Inyaya yekunge vaona tsvangirai. Ndiye vanhu vaitya kutaura vachitya mugabe. Tsvangirai akati zizi harina nyanga makushechete.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachidzidzisa pamulungushi University kuZambia vaShakespeare hamauswa vativo pave nevende guru panyaya dzezvematongerwo enyika nekuda kwekushaya kwavatsvangirai.
Rufu rwagara harugamuchireki, asi zvavatsvangirai zvanyanyorwadza pakuti vana vezimbabwe vanga vachitarisirawo kuti patiri kuenda pamaelections vatsvangirai vachange varivo kandidheti yakamirira MDC Alliance.
Vatsvangirai vasiya vana vanomwe uye mudzimai Elizabeth Macheka Tsvangirai. Mudzimai wavo wekutanga amai Susan Tsvangirai vakashaya mutsaona yemumugwagwa muna 2009. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Tinotenda Blessing. Zvichakadaro, mizinda yeAmerica neBritain muZimbabwe yakaburitsawo mashoko ekunyaradza mhuri yeZimbabwe zvichitevera kushaya kwavatsvangirai. Mashoko akaburitswa nemizinda iyi padande mutande reTwitter anoti vanobatana nevana veZimbabwe munyika yose mukuchema kushaya kwemutungamiri wezvematongerwo enyika akanga asinganeti mukurwira rusununguko pamwe neutongo hwegutsa ruzhinji. Muzinda weAmerica wakatiwo unoremekedza kurwira kwavatsvangirai kuti mapato ose zvematongerwo enyika abatwe zvakaenzana uye kurwira kwavo kuti izwi remwana weZimbabwe wese rinzwikwe.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 PM mazuva ose. Munotibata pa 909 AM uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 PM uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Zvichitevera kushaya kwavatsvangirai nezuro kuchipatara chekusouth Africa, mutoro wedu wenhau Evans Zininga akataurawo nezvizvarwa zvezimbabwe zviri kuno kuamerica kuti tinzwewo pfungwa dzavo. Evans atanga kutaura naDr Chipo Dendere, vanove mudzidzisi wezvematongerwo enyika paAmherst College kumassachusetts.
Taitarisira kuti sezvo vamugabe vabva, vanhu vazhinji vaitarisira kuti vatsvangirai vachange varipo, asi zvinorakidza kuti akanga ari munhu anga asingakurudzire kuti ndinoda kutonga chete aiyo. Vaida kutonga kana zvizvo zviri kudiwa nevanhu. Ndinoti I hope patichataura rungano rwavo tichafunga nguva mbiri idzodzi dzavakaisa isusu senyika yezimbabwe pamberi vachiisa utano hwavo kumashure.
Munoona ramangwana reMDC richizovei kubva iko zvino tichienda kumberi?
Ndinoona kunge MDC vapiwa chipo, vapiwa chipo chakakosha, vapiwa chipo chakadzama cheupenyu hwemunhu, vapiwa legacy yavatsvangira yavasiyirwa. Kunzionaiwo inini ndakarohwa, ndakatsimbirirwa, ndakaita sei, asi ndagumira pano. Imimi chibatanai musumuke. Vana Chamisa nana Mudzuri nana Muonzora vakatanga kurwa zvekare next week. Vanenge vatora chipo ichocho vachirasira kure. Zvaitika nhasi zvichaita kuti nyika yezimbabwe iteme kwenguva yakareba. Kana tikatarisa zvakaitika vatsvangirai, tikatarisa kuti munhu afa at 65 years old, anga asati ava munhu wemudhara. Asi tinoti kurohwa ikoko, kutambura ikoko, zvese izvozvo zvinogona kunge zvamusvitsa apa. Saka MDC kana vari vanhu vanofunga, ndozvinoitwa namai vangu, kuti kana uri munhu anofunga vachagara pasi pamwe chete voti chipo chatapiwa ichi chelegacy yemunhu neupenyu hwake.
Dr Chipo Dendere vachitaura parunare vari kuAmherst kumassachusetts muno muamerica naEvans Zininga westudio 7. Evans abatawo vaNick Mada vanove nhengo yeMDC muno muamerica. VaMada ndo vamwe vakatanga kuumba musangano weMDC muAmerica.
Hongu, mashoko ndaanzwa, asi achiri kundinetsa kuti ndiatambire, nekuti vatsvangirai mutungamiriri wangu, mutungamiriri wemusangano wedu, mutungamiriri wedu tose, maDemocrats, musangano weMDC. Ndashaya kuti ndotangira papi nekuziva basa ravakatitungamirira vachiita ranga richirumbidza nezvizvarwa zvezimbabwe zvinosanganisirawo neni. Ende zvinhu zvandirwadza zvakanyanya ndichiona kuti mukuru vanova forosi remusangano raenda, handizivi kuti tinotangira papi.
Aiwa, ichokwadi, nekuti mashoko ari kunowa ari kutaridza kuti ruzhinji rwarwadziwa uye vari kuchemawo zvakanyanya nemhuri yekwavatsvangirai. Zvinototarisawo hedu tichiti nezvanga zvakamira zvakaita musangano kusvika pamazuva avazoshaya apa, ramangwana remusangano munorionawo sei tichienda kumberi?
Ipapo ndichirwadziwa nekuenda kwavatsvangirai neupenyu hwavo, ndodzokazve ndichirwadziwa nemusangano wedu mamiriro awaita kubvira svondo rakapera. Ndichikurukura nevamwe vanotsigira musangano. Ini mashoko angu anga ari ekuti maikupe vachamisa na vamudzuri vanofanira kugara pasi handina divi randiri kuda kuti ndirerekere kana vanhu vatatu ivavo vakakonewa kuti vange vachigara pasi zvinoreva kuti donzo ravo harinei nepanga pakatariswa navatsvangirai nekuti vatsvangirai vanga vachishanda navo vose vari pamwe chete kuparadzana kwavangaita nhasi zvinenge zvakureva kuti vane donzo ravo risinei nekuti vatsvangirai saka ipapo ndopandino kumbirisa kune vakuru vacho vari kutungamirira iye zvino taura vamudzuri vachamisa namaikupe kuti ngavagare pasi vasapunza musangano pasaita zvimapoka mapoka nekuti hakuna kunoendwa kana zvangoita kudaro.
Vanga vari Vanik Mada vanove nhengo yeMDC mudunhu reAmerica vachitaura vari parunhare kuPennsylvania muno muAmerica naIvan Zininga weStudio 7. Mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vazobvuma kusiya chigaro richitevera kumanikidzwa kwemazuva anodarika svondo rose nebato ravo reANC kuti vabve pachigaro. Kusiya basa kwavaZuma uku kunouya maawa mashoma pamberi peurongwa hwekuvhota hwedare reparamende richiti harichina chivimbo nemutungamiri wenyika uyu. VaZuma vakanga vapiwa maawa makumi mana nemasere ekuti vasiye chigaro, danho ravaipika kuti vakanga vasiri kuzotora. Mumashoko avo ekuzivisa nezvekusiya basa kwavo, VaZuma vati vazosvika pakutora pfungwa yekusiya chigaro chemutungamiri wenyika, vachiti vacharamba vachishanda mukubatsira mhuri yeSouth Africa pamwe nebato reANC. Vanoti ANC musangano wavakashandira upenyu hwavo hwose. Vawedzerawo kuti havatye kubuda muhofisi yezvematongerwo enyika sezvanga zvichifungwa nevamwe. Bato reANC ratambira kusiya chigaro kwavaZuma uku rakavatendawo nemakore mapfumbamwe avakapedza vari mutungamiri wenyika. Mukuziya nezvekusiya chigaro kwavaZuma, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika avakazvimirira Dr. Wangu Mazodze vari kuNew York muno muAmerica.
Tinoona kuti vaZuma munhu anga achikumbirwa nebato kana kuti anga achikumbirwa nevanhu vazhinji vemapato ese muSouth Africa kuti vasiye chigaro. Asi tinoti chindiko chaizi chazonyanya kunge chakubudirira zvino nenhau yekuti vaZuma havasina chigaro chavo chekuANC kuvanga vari purezidendi. Saka ndiwo zvindaita kuti zvive nyore kuti pari zvino vaZuma vachizochisiya.
Asi zvine zvazvinoshandura here mumatongerwo enyika muSouth Africa?
VaZuma kusiya kwavo chigaro tingati zvinochinja yatingati business confidence yeSouth Africa, nokuti tikatarisa simba rerand rakwira pavanzi vasiya. Saka zvinhu zvinogona kuchinja, uye vaZuma semunhu angachipomerwa mhosva dzakawanda dzimwe dziri kumatare dzatinofungidza vabvo dzokuna kunge dzizomutiridzwa tofamba kwenguva. Saka ndezvimwe zvezvinhu zvaakuchinjawo mune zveupfumi. Tisati aona hedu pamagariro evanhu nokurarama kwavo izvo zvichazonovafamba nguva, asi kusimba kwerand kwachinja.
Iyo nzira yekumanikidza vanhu vanenge vari pautungamiri, munoona iri nzira yakanaka here? Tichiona kuti vaZuma havasiwe kutanga mutungamiri kumanikidzwa nebato kubva pachigaro.
Nyaya yavaZuma yakada kutisiyanei neyakaitika kuZimbabwe, pakuti ekuZimbabwe yakanga ine mauto, asi vaZuma ndo vakatanga zvene nhau iyeyi yekubvisa pachigaro mushure mukungi ivo vapinda pasimba. Tikatarisa mugore ra2007 vaZuma vakapinda pachigaro cheANC vari president, vaThabo Mbeki vari president wenyika. VaZuma vachitungamirira weANC vakakumbira zvakare kuti vaThabo Mbeki vasiyewo basa yatingati temu yavo yokutungamirira isati yapera. Saka ndo zvangonatsokudzokororeka kuna vaZuma. Saka tinogona kuchiti vaZuma vakarumwa nechokuchera.
Vanga vari vanoongorora zvematengerwo enyika vakazvimirira Dr. Wangu Mazodze vari parunhare muNew York neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weMDC vaMorgan Richard Tsvangirai vanoshaya vari kune chimwe chipatara muSouth Africa mushure mekurwisana nechirwere chegomarara remudumbu kwenguva ndefu. Mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vanosiya basa mushure mekumanikidzwa nebato ravo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Praxidus Jeremiah.